Mangwana nakanaka vateriri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kubvumbi 6, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, amai vari kutotaura zvavo zvokupenga. Hatibve pano. Panapa tinoda zvigandakanda rinotouya kutoti bvisa zigumba kumba rieri ndo rinotibvisa pano. Ivo vega vangatigoni. Otherwise, dai vanga vauya vari in person vega, maizonzwa kuti chii chaitika.
Vari kukorokoza goridhe papurazi ramai Mugabe kumaZoe vopika kuti havasi kuzobva papurazi iri.
Vari kuuya tozonyatsowirirana toonesana panyaya dzemasanctions, panyaya dzekuti re-engagement. Ende tinoda kuti vatotibatsira kuti zvidzera iya chemuya unotikanganisa uya ubve wafa.
Nhengo dzedare resenate dzemuamerica dzotarisirwa muZimbabwe nhasi. Vapo madzore voparura rimwe damba refu mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vari kuchera goridhe papurazi revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe reSmithfield kumaZoe vanoti havasi kuzobva papurazi iri sezvo vari kuita basa ravo sezvinodiwa nemutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti havabvumirani nemudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe, avo varikuda kuti vabve papurazi iri vachiti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo. Vanhu ava, avo vakabva kumativi mana enyika, vaudza Studio 7 kuti vari magwaro avakapiwa nebazi rezvemugodhi kare amai Mugabe vasati vatomboroorwa navaMugabe. Vachamunorwa kanengoni avo vanove nhengo yebato reZANU-PF vachibva kumbare kuHarare vanoti vakauya papurazi iri nguva pfupi yapfuura uye vari kuita zvinodiwa nebato ravo zvekuti vanhu vatange mabhizimisi.
Takazodzoka nenyaya yekusvibe kuti ZANU-PF imwe cheteyo vamunanga vakati Zimbabwe is open for business. Saka isu sevanhu vatema takati hatingakundwe nevarungu kuti vagovanovhura mabhizinesi muZimbabwe, isu tinzvike netinadzo. Takangodzoka pamai mbedu zvakasvika takatanga kumaina tifunga dhawezi hapana purobhuremu, hapana chatimushanga chakaipa. But mari imwe zuro mai Mugabe vakauya vakatibvunza vakati imi muri kumaina musvika bhinzi dzangu. Otherwise amai vedu venyika vaimbova amai venyika. Takavarespika takatangawo zvakanaka kati mama isu hatina purobhuremu hatinayo bhozi imimi kuti muzeyama maZoe munomu. Otherwise makaya maZoe tiripo.
VaWest Moka nengoni ndemumwe avo vati havasi kuzobvawo papurazi reSmithfield. Vabvuma kuti vakambobva papurazi iri apo rakatorwa navaMugabe uye vakadzoka zvekare apo pakapinda vamunangagwa pachigaro.
Amai Grace Mugabe vakauya ndiri kumba kwavo uku vakandidzinga vakanditi iwewe ibva pano enda kuCitrus.
VaMusa Deka vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa naamai Mugabe ekuti vakapinda papurazi iri nechisimba vachiti ivo vari kuzviitira basa ravo rekuchera goridhe uye havasi kukanganisa basa ravaMugabe papurazi iri. Vanotiwo hapana kwavari kuzoenda.
Aiwa, amai vari kutotaura zvavo zvokupenga. Hatibve pano. Panapa tinoda zvigandakanda rinotouya kutoti bvisa zigumba kumba rieri ndo rinotibvisa pano. Ivo vega vangatigoni. Otherwise, dai vanga vauya vari in person vega, maizonzwa kuti chii chaitika.
Asi kunyange hazvo vari kuti hapana zvavari kukanganisa, Studio 7 yaona makomba makomba muminda yemaorange uye mimwe miti iri kutotemwa. Gweta rekambani yavaMugabe naamai Mugabe yeGushungu Holdings vaungana iwota Chivore rinoti vanhu ava vari papurazi iri zviri kunze kwemutemo uye vanofanira kubva. Vanoti kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vachitungamirirwa navaShepherd Nyazvigo vakaenda kudare reHigh Court vaka vapiwa mutongo kana kuti provisional order yekuti varambe vachichera goridhe papurazi iri munandira gore rino. Kushungo Holdings yakapikisa mutongo uyo ichiti yainge isina kupiwa mukana wekupadivirayo panyaya iyi.
So mushure mekunge order ya grantwa Kushungo Holdings yakazofaila maopposing papers ichikuopposa confirmation ye relief yacho and confirmation ye provisional order. Vachitaura mumapepa mavo vaitaura kuti isusu hatina kunge takapiwa notice of set down ye agent chamber application. Chavakangopiwa ye agent chamber application asi gwaro rokuti chinzi chiuyai kukoti musi wakati nyaya yenyu iongorore havana kunge vakapiwa.
Vatiwo musi wa 26 kurume provisional order yakange yapiwa nedare yakazobviswa uye havasi kuziva kuti sei vanhu ava vachiri papurazi reSmithfield.
Pasine musi wa 26 March maapplicants aikazofaila inonzi notice of withdrawal. Be pleased to take notice that applicants hereby withdraw their agent chamber application against the second respondent and will tender wasted cost. Second respondent uyu anova chief secretary office of Kushungo Holdings. Saka as we stand musi nhasi itwa the 4th of April we not too sure the basis yavari kuclaima kuti varipo pasite apapo. Not provisional order yacho vavaiti ndo yakatipa authority kuti tive pasite. Meta yacho vakai withdraw.
Vanhu vari papurazi iri vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kukanganisa basa ravo sezvo ari kuuya achiti vanofanira kubva. Vanoziva nezvenyaya iyi vanoti vanhu ava vatemesa mhuri yavamugabe musoro zvekuti mhuri iyi yakatuma baba Fidelis Mukonori vesvondo yeRoma kuti vanotaura navamunangagwa avo vanonzi vakavimbisa vamukonori kuti mapurisa achadzinga vanhu ava papurazi reSmithfield. Baba Mukonori vanonzi vakasangana navamunangagwa vasati vaenda kuChina svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ekuti dzimwe nhengo dzedare reparamende mubato ravo mudunhu remasvingo dziri kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato dzichipomerwa mhosva yekudyidzana nechikwata cheG40. Vamangwana vanoti pari zvino vanoda kukwikwidza varingosvitsa magwaro avo kubato uye haasati atanga kuongororwa kuti vanokodzera ndevapi vasingakodzeri ndevapi. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kanembiri weStudio 7 aita hurukuro navamangwana.
Sanaro yezano PF unotangira demokrasi mumba mavo usati vanokumbira demokrasi kunze. Saka pari zvino ishishi rogadzirira sarudzo dzedu dzomumba kuti tibude namakandidhei hatidi kungoona munhu ahambira mberi kwavanhu undatova mupiramiri wenyu wabva nete. Saka zano PF inobhilivha demokrasi yomumba mayo first then yozoita yedemokrasi kunze.
Asi kavamangwana iko kumasvingo kwamuri uku tiri kunzwa kuti kune vamwe vanga vari mamember of parliament kana nhengo dzeparamende vari kunzi varambidzwa kukwikwidzana kuti vari kunzi vaidyidzana neG40. Zvakamira sei?
Chandinoziva nechekuti pakaitwa mutemo wokuti kuti uite member of parliament unofanira kuva nechigaro mudistrict zvichikwira. So nyangwe wanga wari member of parliament kana wanga usina chigaro mudistrict zvichikwira automatically unenge watova disqualified. Zvakare musangano unotarisa kuti tsika dzako namaitiro ako anga achibudikidza here zvido zvomusangano. Saka kana wanga uchirwisa musangano kana kuti kupretenda kuva zanu PF uchishanda navamwe vakaipandukira unogona kusabvumirwa zvokuti vaugere navo ndo vanoziva maitiro ako. Saka panobva marecommendations anobva muvanhu vari kushanda navo vomusangano. So kuda kune vamwewo vakaona maadress report asi still hakuna arambidzwa. Unotonzi kaona address report woipiwa wonzi zvidziviriro tudzo kuti zviri kunyorwa apa inhemereka kuti ichokwadi. Our party is very democratic. Saka so far handisi kuziva kuti kune arambidzwa here nokuti chinobva pasi marecommendations anoenda kuNational Election Commission. Tava neinternal National Election Commission inositwa navanhu vasiri active mupolitics ndo vachanzwa zvichemo zvese zvaanenge asina kugutsikana vachiona kuti apo wakadarikira mutemo here unomita here marequirements. Saka they are independent of us maplayers. Havasi maactive members of the party vachagara pasi vachinzwa zvichemo zvinobva kuvanhu vese vomusangano vanenge vachiti apa tadzvanyirwa. Asi vese vepasi ava vanongonyora marecommendations havasi vanovhara munhu Electoral Commission data zvane final decision yekuti unobvumidzereka kuti havabvumidzi.
Taonawo mubatanidzwa weEuropean Union vamangwana waburitsa gwaro rauri kukurudzira kuti sarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa nemapato dziitwe murunyararo, uye vari kutiwo madzimai apiwewo kodzero dzavo sezvavanoitwa mubumbiro remitemo. Imiwo mune zvamuri kuitirawo here madzimai, nokuti takanzwa kune vakarwa hondo kuti vachange vaine waiver pamwe chete nemasinia mubato?
Hakuna weva yekuti haupindi muprimary election. Munhu wese anopinda through primary election. Asi still tinoda kutedzera mutemo wenyika unotiwo tofanira kuti tione kuti madzimai apuwa kodzero. So kapa list yoga yoga tisanganoni ngochitarisa kuona kuti madzimai apuwa mukana here wokukwidza. Saka izvozvo zvataurwa nevese vataura, isu seZANU-PF tiri kuti tozvitevedzera zvese izvozvo, nokuti toda kuti kodzero dzemadzimai dzisimudzirwe zvikuru. Vaparticipate muelections vagosarudzwa muzvigaro.
Saka vachakwikwidza mumaprimary vanotarisirwa kutanga riini kutsvaga rutsigiro?
Iko zvino musangano uchiri kumboongorora maCV ari kuuya, wozopa date yokuti munhu wese ngaachimhanya.
Avo vanga vari munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzipo mangwana vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhengo dzedare reparamende reSenate muAmerica dzinosvika nhanhatu dziri kutarisirwa kupinda muZimbabwe nhasi. Nhengo idzi dziri mukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, uye dzinosanganisa vaJeff Flake vebato remaRepublicans navaChris Coons vemaDemocrats. Kunyange hazvo Zimbabwe yave neutungamiri hutsva, America inoti haisi kuzobvisa vatungamiri ava pazvirango kusvika munyika maitwa sarudzo dzakachena uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vatenda kuti nhengo idzi dziri kutarisirwa kupinda muZimbabwe nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yedare reparamende yeZANU-PF vaKindness Paradza.
Zvakakosha nokuti iyo masenata iwowo ari kuya kutozondionawo kuti nekomiti yangu yeForeign Affairs, Industry and International Trade vari kuya tozonyatsowirirana, toonesana panyaya dzemasanction, panyaya dzekuti re-engagement. Ende tinoda kuti vatotibatsira kuti zigera iya temoya unotikanganisa uya ubve wabva. Chatiri kunyanya kuda isu sekomiti yangu yeparlament ndeyekuti tipiwe ya inonzi muchirungu waiver na President Trump, ndo iri padhuze iyoyo inogona kuitika nokukurumidza waiver kuitira kuti tikwanise kuti mabhizimisi vanhu vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe vaite. Saka iniwo nekomiti yangu tikutorongawo kuti tituyewo kuAmerica ikoko kuti tizoonawo shamwari dzedu dziri kuCongress, the foreign relations dziri ikoko, nesuwo tisangane titaurirane kuti Zimbabwe is now open for business. Haichada zvino zvese zvokuti tingamutsana nevamwe, hatichada zvokumutsana nevamwe. Takuda kuita ushamwari nevanhu vatanga tichikamboirirana navo kwemakore gumi namasere apfuura.
Ko munoti kudii nezviga zvavakaisa zvekuti Zimbabwe inofanira kutanga yaita sarudzo dzakachena, kuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro daro vasati vavandudza bill resdera?
Ko uko ndiko kuona kwavoka, asi pati pavari kuuya vatiri kuvataurira tikuita nyaya navo tovaonesa. Iniwo pandichatungamira komiti yangu ndichienda kuAmerica ikoko ndinovaonesawo zviripo. Tozouya kumaelections kusarudzo vamunanga kwavaroda sarudzo dzakanaka, vatotaurira vanhu kuno kukariba nhasi kuti toda United Nations ngaitumire vaongorori vanonzi maobserva. America ngaitumire, AU ngaitumire. Inini svondo rakapera ndakanga ndiri kuRussia ka, ini navamutsvangwa na Justice Chigumba takanga tiri kuRussia tichi hasa zvamboitika kubvira Zimbabwe ichiwana rusununguko kuti Zimbabwe inokokwa kuenda kunoona sarudzo dzenyika hombe yakafana neRussia yatinoti muchirungu superpower. Saka hasa zvamboitika, saka takanga tiri iko isu tichionawo zvavanoita ivo musarudzo dzavo. Saka president vataura nhasi ende vanogara vakataura, anoda kuuya kuzoona sarudzo ngaauye harambidzwe. Saka munhu wese ngaauye nevatapi venhau. Ini Voice of America ini uyai futi muzoona maelections edu, tikutozvitendakatotaura ndachitotaura nhasi navacharamba nenyaya iyoyo. kuti tunoda kuti vese vauye. Ndakataura na Justice Chigumba ne komiti yangu ime parliament ye media, tikatoda ma generalists ese vatorewe na vese vari kune dzimwe nyika vese vauye ende vasabhadhariswa mari ye accreditation, ngavangouya vangoita basa ravo zvakanaka.
Zviri kutambirwa sei nehurumende izvi?
Vari kuzvitambira, because Zimbabwe is not, haisina chokuwandisa Zimbabwe. It's not open. Ndozvino zvandikuramba chidzokorodza kuti zvinoramba chidzokorodza president, kutaura kuti Zimbabwe is now open for business. Haichada zvimwe zvese izvi. Saka uyai imi torongai team yenyu Voice of America, uyai muzokavha maelections kuno.
Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yedare reparamende vachimirira Makonde vaKindness Paradza vari parunare muHarare. Tochimbokupai nawo muchidimbu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti dare ravo remakurukota rakatenderana kuti ritorere basa kambani yekuAustria yeGeiger International, nekuti yakundikana kugadzira mugwagwa weHarare Bike Bridge Churundu. Vanoti vave kuda kutsvaga makambani matsva ekuita basa iri, nekuti kambani iyi ine makore maviri isina chairi kuita. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pavaita musangano kuChina nevemabhizimisi unonzi Anhui Foreign Economic Construction Corporation neZuro. Mukupeta nawo muchidimbu, United Nations inoti yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana masere kubva muna 2016 kusvika muna 2017. Mumiriri weUnited Nations Development Program muZimbabwe vaBishop Rajuli vakataura mashoko aya neZuro pachirongwa chevechidiki cheZimbabwe Youth National Awards muHarare. VaParajuli vanoti United Nations icharamba ichiwedzera rubatsiro kuZimbabwe. Vativo sarudzo dziriko gore rino dzinopawo Zimbabwe mukana wekutora gwara idzva munyaya yebudiriro. Vativo UNDP yakagadzirira kubatsira Zimbabwe kuita sarudzo dzakachena kuburikidza nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sangano reStandards Association of Zimbabwe kana kuti SAZ neZuro rakaparura chirongwa chekudzidzisa makambani zvikuru sei madiki kuti zvavanotengesa muno nekunze kwenyika zvive zvemhando yepamusoro-soro uye zvinogamuchirwa nenyika zhinji. Mukuru weSAZ Dr. Eve Gadzikwa vanoti chirongwa ichi chakagadzirwa kubatsira makambani ose munyika kuti akwanise kutengesa zvinhu zvavo pasina mutauro. Dr. Gadzikwa vanoti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitsvagwa chichitsigirwa nebazi rehurumende reIndustry and Commerce and Enterprise Development. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Gadzikwa kuti tinzwe zvizhinji.
Yanga iri yekuita roll out Zimbabwe National Standardization Strategy yenyika. Saka apa ndirikureva kuti gore ra 2015 Standards Association of Zimbabwe iriyo the National Standards Body yakaita developed a strategy and launched a strategy yema standards emuno munyika. Saka zvakaitika ndezvekuti kubva 2015 kusvika iri zvinezvi tanga tichimbo finalize yakazoitwa endorsed kupera kwa 2017 na Minister of Industry and Commerce Ariye Honorable Dr. Mike Bima. Saka gore rino iri manje tatanga basa rekuita roll out Zimbabwe National Standardization Strategy. Takatanga nesector yeagriculture and food, pataka invita mastakeholders vari musector imomo tichitaura nemastandards kuti vanzwisise kuti mastandards anoreva chii, anovabatsira chii muagriculture nefood sector. Tibva tazobva imomo takaenda mune imwe sector zvekare yanga iriyo building and construction sector. Nezuro manje ndopatakazoita imwe workshop zvekare yanga iri yema policy makers nema parliamentarians, nekuti chinhu chatinoona ndechekuti maparliamentarians malegislators emuno muZimbabwe ndo vanoita basa rekuita malegislation emuno munyika, asi vanga vasina ruzivo rwemastandards. Saka tinoona kuti zvakakosha zvikuru kuitira kuti pavanenge vachiita malaws avo paya paya vanofanira kushandisa mastandards.
Kana munhu akabvunza kuti National Standardization Strategy chii, mungamuti chii?
Ndinomuti imhimo nimo mastandards mushona anonzi nimo handiti nimo anobatsira ma sectors kuti vave ne nzira yekuita zvinhu zvavo mugwara ngati tisisu semanufacturing munoziva kuti kana munhu uchimanufacture uchashandisa zvinhu zvakawanda maraw materials aunenge uchishandisa ashandiswe achiita value add vachishandisa nimo dziya dziya muvalue chain ungangoti maprocesses ese avanenge vachiita vachishandisa mastandards kuitira kuti vaburise maproducts ari competitive ari acceptable on the market maproducts anokwanisa kuzodyiwa kana kuti kuzoshandiswa muno munyika nekuzoexportwa nekuti chinhu chatiri kuona chiri kunetsa challenge iri kuitika muno muzimbabwe tine ungangoti masmes akawanda ari kuproducea maproducts ari kuzoshayiwa market saka mastandards aya anovabatsira kuti vakwanise kuzowana mamarkets muno muzimbabwe nekunze
avo vanga vari mukuru westandards association of zimbabwe dr eve kadzikwa vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m mazuva ose munotibata pa 909 a.m uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave musakanganwe live talk na 8 p.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo pafacebook chirongwa chedu let's talk ngatikurukurei musakanganwe kufarira facebook peji redu revoa shona
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vari kuti vari kuda kudzosa mauto enyika yavo ari musyria vakuru vaguru vemauto munyika iyi vanoti hapana chatichachinja mashoko aya ataurwa nalieutenant general kenneth mackenzie kumuzinda wemauto wepentagon muwashington dc vachiti vanogona kuderedza uwandu hwemauto chete kwete kudzosa mauto ose kumusha vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri kana kuti runoff vasamara wilson vekusierra leone vanoti vari kuzopikisa kumatare zvakabuda musarudzo mushure mekunge vakundwa navajulius maada bio sarudzo idzi dzakaitwa nemusi wemugovera makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc sezvo nyika yatarisana nesarudzo tichange tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi vavhoti uye masangano akazvimirira muchirongwa chanhasi tine hurukuro nenhengo yemdct vapaul madzore avo vaimbovawo nhengo yedare reparamende asi vachizivikanwa zvakare nechipo chavo chekuimba
ndinongotora kuti imvio dzevanhu imvio dziri kuimbirwa struggle yevanhu saka zvinongotambirika nokuti tiri kungoimbira struggle yevanhu kana kuti zvinoitwa zvevanhu vanhu vari kuda kuti nyika dai yanga yasununguka hatina kumbomira kubva patakatanga kusvika izvezvi tangoramba tichingoita iya inonzi consistence muchirungu saka ndinozvitambirawo kuti vanhu vari kutambira nemufaro and also kuti vanhu vari kuzvitora nemweya unoti vanowana rusimudziro kubva mazviri.
Saka kusvika pari zvino maburitsa madamba refu mangani?
Izvezvizvi madamba refu andaburitsa riri kubuda vhiki ino iri rinenge rari chigumi nerimwe kana kuti 11.
Rinonzi ani?
Iri rinonzi tibereke ATM.
Pane dzimbo dzingana? Pane nziyo ngani?
Rine nzimbo 4.
Mazita acho ndianani nani?
Pano title track yacho iyo kana kuti musoro we album iyoyo inonzi tibereke ATM. Kozoti mweya wakanaka. Kozoti majaya nemandara musatya. Kozoti rinyururei mumvura garwe kana kuti rinyururai ngwe namvura.
Saka muri kumboimba here dzimwe dzimbo dziri padamba refu idzi pamisangano yamuri kuita iyi kana kuti vanhu vachatodzwa rabuda chete?
Vanhu vachangonzwa rabuda sokuti hatina kuwanawo mukana wokuti nokuti nguva inenge iri shoma kazhinji panoitwa musangano. Pane paakuda kuti vanhu vawane kuadreswa kana kuti kuziviswa nezviri kuitika mukati menyika nokuti tiri kuenda kupi. Saka kazhinji panongoitawo nguva diki yokuita break kana kuti zvidimbu zvinenge zvichiridzwawo mimhanzi pakati nepakati. Saka dzimwe nguva inosvika.
Pane kamwe kambo here kamungati imbire shoma ikaka pa ipapa padamba refu riri kuuya?
Zvinobuda here? But inotanga ichitizvo ndita kure tifambe Jehovah ndita kure tifambe mubereke tifambe ndita kure tifambe. So inoenda ichidaro. So
saka nziyo dzakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekurwira rusununguko?
Nziyo dzakakosha zvikuru mukarangarira chero muchimurenga chedu chenguva yekuma70s ndopanguva yandinozivawo. Ndisingazivi kuti zvemurenga zvenguva yanambeya nehanda vaimbawo zvakadini, asi pachimurenga ichatakazoonawo isusu chekuma70s munguva dzakanga dzichiitwa pungwe nziyo dzakanga dzakakosha zvikuru. And kwete chete panhau yechimurenga asi kuti even panguva yaibatana vanhu vachiita nyimbe kana kuti humwe, vanhu vachirima, vanhu vachipfikisa kana kuti kupura zviyo, vanhu vaisangana paya chaivabatanidza kazhinji kwaiva kuimba nziyo. Nziyo ndo dzinenge dziri yamingati punctuation kana kuti chitiko chinoita kuti vanhu vese vanodairirana vachibvumirana. Saka nziyo dzakakosha zvikuru munguva ino yatiri nokuti dzinoita kuti vanhu vawane motivation kana kuti raramiro yekufunga kuti izvo tine kwatiri kusvika. Ndaitarisa imwe documentary yekuLibya, vanhu vakanga vachiwana motivation munhau yenziyo. Ndichitarisawo dzimwe nyika even mukatarisa kuSouth Africa apartheid time nyaya yenziyo tinodziona even pamavhidhiyo anenge achiitwa aya kuti nziyo kuimba chinhu chinosumudzira mweya yavanhu zvikuru.
Damba refu iri riri kubuda zuva ripi chaizvo?
Damba refu iri tinotarisira kuti musi wemugovera kurali ichaitwa kuwhite suit stadium kuBulawayo rinenge ravapo.
Vapo Madzure vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kukorokoza goridhe papurazi ramai Grace Mugabe vopika kuti havasi kuzobva papurazi iri. Nhengo dzedare reSenate dzemuAmerica dzotarisirwa muZimbabwe nhasi. Vapo Madzure voparura rimwe damba refu mangwana muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswere zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.